Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 15th, 2014. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri, standing in today for Blessing Zulu.
Tonight on Live Talk, we are talking about work permits for Zimbabweans staying in South Africa.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 shortwave frequencies Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com or at www.voashona.com and at www.voandebele.com.
The other problem was the lack of information. Most people did not have information on where to go to make the application. Most people were going to the Ministry of Home Affairs and in other provinces to the Home Affairs Ministry offices, yet they were supposed to just do it online and then being given an appointment by VFS. So we hope that by next month, most people will have their appointments get set.
Sasikucabanga ukuthi kuzaba into elula kodwa sesifunda into enzima. Abazama ukufona sebesehle ukufona abaphumelele ukuthi bahambise amafomu sebehleli kabasala ama date ukuthi bahambe bayekwenza ama interviews ngoba ifoni yakho na kayingeni kuhle.
Mazuwa apfura papa ni dambudziko zvikuru ndofunga kuti iyo kuna kunge yanga iri michina yanga ichinyanya kuwandirwa nevanhu. Saka tinoona sokuti kudava pamusangano wakaitwa pavhiki rapera vakazokwanisa kuti vawedzere michina kuti ikwanise kuti.
Thanks once again for joining us. You are listening to Studio 7 live from the Voice of America in Washington. And this is Live Talk. This evening we are talking about the Zimbabwe Special Permits Program.
Some Zimbabweans in South Africa say they continue to face hurdles as they try to renew their work permits. To address the problem, Pretoria's Home Affairs Ministry today launched the Zimbabwe Special Permits Application Centers to help in processing the papers.
Hundreds of Zimbabweans living in that country say they are failing to access the internet as a new program to recognize their status continues in that country. According to Daniel Mzenda, who spoke to Studio 7, authorities have been informed about the problem. These challenges, he says, they started a few days ago. This new program started 15 days ago and ends December 31st this year.
What do you think about this issue? If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
You can also send us a message on WhatsApp and our number is 1-202-465-0318. Yabakambe zulukanda balingalitshona njani lapho likhona kunapho ke ngemakhaya. Ye namhlanje ke nomnumzana uJonga Kandemiri. Jonga kunjani ke mfowethu?
Ndinofara. Amene iwe.
Ah nyaphila kakhulu mfowethu.
Regaiti nzwa hama dzedu dziri mu South Africa kuti dziri kurarama osei ne zviri kurongwa izvi. Tinozova zvichanakira vamwe. Asi pane vakawanda vari kuchema kuti havana kunge vakanzwa. Nezvazvo ndo zvimwe zvatichakurukura nasi Gibbs.
Ye, kunjalo ke Jonga, uhlelo lelulu ke siyakhumbula olwaqaliswa ngo-2010. Kuna ngaleso sikhathi kuna bantu abayi 245,000 abangena kuhlelo lolu kodwa ke ama permits abo amanengi i-government ya South Africa yathi sokumele expire. Expire kwampana songena olunye uhlelo oluyilo olwenzakala kathesi. Sikhuluma nje ngaphansi kohlelo lolu abantu sebeyenelisile ukuthi bathumeze abakufunayo online. Singathi ke kodwa abanye bayahlupheka ngokuthi bakwenze khonoko ngoba bahlutshwa ngokuthi abala kuthiwa i-access to internet abayenelisi ukuthi befika khona ngale zitichini zangkhona befake khonokho okufunakalayo. Bese kubuya ke labo asebefake konke khonokho okufunakalayo sebelo hlupho lokuthi nxa befona kulokho kuthiwa ngama-call centers kungani inombolo zangkhona zingeni
azidayirwe ifoni
umuntu uyahlala 3 hours elokho efonela one ndawo uzozwi awungeni lutho. So sebesithi hayi kodwa kumedinga kuyalungiswa. Siyakhumbula sikhulume ke lo mnumzana Daniel Muzenda weZimbabwe Migrants Association. Saphinda sakhuluma laye uNgqabutho Mabhena. UNgqabutho Mabhena laye umbelele iZimbabwe community in South Africa. So bathe sebetshele uhulumende weSouth Africa ukuthi lokhu ngcono kulungiswe. Lo hulumende uyakubona khonokho.
Yeah. Ongu vateereri nevari kuona chirongwa chino pane nguva. Nyaya tiri kukurukura ndiyo yezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa zviri muurongwa hwekuti zvinge zvichiwana magwaro ekudzidza pamwe nekushanda zvichigara munyika iyi zviri pamutemo. South Africa yaona dambudziko iroro muna 2010 yakaumba chimwe chirongwa chaibvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kunge zvichigara imomo zviine magwaro. Vakawanda vakanyorera asi vamwe vakati Gibbs tinogona kubva tanobatwa ikoko patinononyora vamwe ndobva varegedza kuzoenderera mberi asi vashoma vakakwanisa kuenderera mberi vachiteera chirongwa chavakwanisa kunge vachizopiwa magwaro. Magwaro avo aexpire saka iye zvino izvi vaakunzi renewai kana kuti nyorerai patsva. Saka kune 245,000 vane magwaro vakapuwa muna 2010 akuexpire zvino izvi vari kukwanisa kunge vachirinyurwa mapepa avo kusvika musi wa 31 December kana 31 zvita gore rino. Asi South Africa inoti kana wakanga watadza kuzviita by 31 December kana kuti musi wa 31 zvita vane mukana wavanokupa wekuti unge uchizofona wopa appointment kusvika musi wa 30 April 2015 vanokupa mukana iwoyo kana wakanga wakabatikana wozoenda kuinterview uchiratidza kuti sei wakakundikana unge uchienda kuinterview iyoyo zvii zvauinazvo umbo wekuti unokodzera ndo dambudziko hombe rinovakawanda. Asi zvichemo zvatawana kubva kuna vatachitaura nawo vanosanganisira vaDaniel Muzenda nevamwe vari kuti nhare hadzisi kukwanisa kunge dzichipinda unofona uchida kutuisa appointment asi hazvisi kubudirira. Kwoitawo kuti vamwe vana matambudziko ekuti hakuna makombiyuta mukana wekuti vanga vachienda online panotorwa mafomu ekuti vange vachinyorera. Saka ndo zvimwe zvatichakurukura kuti pane matanho ari kuitwa here dai paita pekuti munhu ange unotora fomu. Asi zvinonzi fomu rekufila neballpoint kana nepenzurai haritambirwe, unofanira kutofila uchitaipira online. Ndo matambudziko mazhinji atina Gibbs.
Yes, yawazi ke jongo kuti nxa ufonela ifoni khona ngale bathi khona uyabamba uyabula kulalele kodwa ingangeni. Uyakhumbula kuti nxa ufonela ifoni ijalo kuthini? The number that you have phoned dialed is not
reachable.
Kota leya be reachable. Kota ipendulo.
Hanzi pane umwe akapopota zvikanzaiwa. Munhu andiri kufonera ndiye ari kunditamba ari kuita ngaka mushini kuti is not reachable ndiwe. Zvinenge zvanetsa Gibbs.
Iya kuzopfoitwa. Yes, nxa singazwa ukuthi sesiloba necingweni, ye uproducer wethu uyasitshela ukuthi sesilo Miss Diana Zimbutsana. Yena ngu-project coordinator weZimbabwe Exodus Forum. Right online right now we've got Miss Diana Zimbutsana, who is the project coordinator of the Zimbabwe Exiles Forum. Miss Zimbutsana, good evening and welcome to the program.
Good evening and thank you.
Thank you so much. I think we also have Mr. Ngqabutho Mabhena, who is one of the members of the Zimbabwe community in South Africa. Mr. Mabhena, good evening and welcome to the program.
Evening. Thanks a lot for having me.
And thank you very much. I think you can start right away, Chonga.
Mm-hmm. Regai tinzwe kutanga kubva kune vari kutungamira zvirongwa izvi. Muzvare Zimbutsana, mungatibatsira zvikuru kuti urongwa hwasvika papi vana veZimbabwe vazive uye vachange vachizofona vanenge vachiziva kuti kutangira papi?
Urongwa huri kufamba zvinenge zviri nani chaizvo. Takaita dambudziko kubvira musi wavakatanga musi wa1 kuti munhu upinde paonline system yacho pawebsite yavo zvakanga zvichinetsa. Asi kubvira svondo rakapera nechina tinoona kuti isu sebato hatisi kunyanya kuchiwana matambudziko makukuti atangaka tichiwana kubvira pakatanga urongwa uhu hwaanani paapplication form. Dambudziko guru ratiri kunyanya kusangana naro nderemafoni. Foni haisi kupinda ende foni iye haifoni inobhadharwa mari. Saka foni iyoyo iri kudyira vanhu dzimari isingadairwi nekuti chinoipika i-answering machine. Panozosvika munhu uya anozodaira haaiwe mari inenge yapera hayozve. Nekuti vasina malandline havari kupiwa nevanoshandira vachiita mari dzokuita vega mavane maprepaid cell phones vaivai. Vari kuona kadambudziko kakati kurei chaizvo nenhau yerunharei. Ndo chimwe chinhu chatiri kusangana nacho. Chimwe chinhu chatiri kusangana nacho i-email address yatakapiwa iyaya. Haisi kupinda email iyoyo. Saka rimwe dambudziko zveriri kusangana nevanhu vari kuapply. But rimwe zvedambudziko rechitatu nderekuti vanhu kana vakanga vaisa madetails avo vakasakopa reference number iri pamusoro paapplication form kana vakange vazotadza kudownloada fomu vakuda kudownloada fomu raakuda reference number iyaya saka vanhu kuvavestake ndo matambudziko makuru atiri kusangana nawo pari zvino
musati matisata paidimukana kune vamwe ndaida kubva ndangobvunza ipapo kuti pamasenda ari kunzi avhurwa nehurumende yesouth africa havana here kuisa mukana weyatingati wokini yekuti munhu anongofamba opinda imomo ofila fomu ari makombiyuta apihwa nehurumende yesouth africa kuti zvirerukire vanhu
havana kupa mukana iwoyo iwo masenda acho haasati avhurwa anotozovhurwa musi wa 1 November saka pari zvino vanhu varingokwanisa chete kuita online application mukana wekuti vanhu vaite wokwini havana kuupa home affairs patakange takagara naye kumusangano svondo rakapera iye vakatoti hatitodi kuti vanhu vauye vazomira mutsara vachigara pamasenda zvedu nekuti mahuman rights defenders ndofunga vaireva isusa nezvenge tokomburena kuti hapana zvimbuzi hapana kumira zvakanaka vanhu vari kurarapo pane huruva pane chinchi saka vakati tirungoda kuti vanhu vauye 10 minutes before their appointed time voita zvinhu zvavo siya mapepa zvavo kubvira musi wa 1 zvita kubvira musi wa 1 mbudzi kana vadaro woenda zvavo kudzimba dzavo hakusi kudiwa munhu asina appointment hakusi kudiwa munhu asina kuapply kunongodiwa avo vakaapplya vane maappointment ndo vanodiwa kuendako musi woyo wavanenge vakanzi vauye.
Ah, okay, thank you so much. In short, Gibbs, Ms. Mbudzana is saying that the website was a problem to access, but of late, people were managing to access it. But now came the problem of phones. The phones are a problem. You call and the machine answers you. By the time the person who is working there an assistant comes to pick the phone, already you are out of money because it's a pay phone that people will be using. And then the other problem is that the government did not allow the privilege of walking in to fill in the application forms online and then you leave because maybe ablution problems and other things. But that could have helped a lot if there was that privilege of people walking in, filling in their forms, and then they go.
Oh, yes. Yeah. Thank you so much, Chonga. Mr. Mapena, are you actually facing similar problems, or you've got more problems that you are actually addressing right now?
Yeah, basically, the challenge is that the majority of the people face are the same, starting with the system itself when one applies, because we have received so many complaints. There are two forms that one completes online. Most people are failing to access the second page. If you can't access the second page, or if you apply and you don't jot down the reference number, the ZSP reference number, if someone then makes a mistake, they can't proceed to page two. When they then try to do that again, the system will say you have already submitted your details and they can't retrieve. Even if they were to try to apply, they then face this challenge of not reapplying. So that's the first challenge. The second challenge that people face is that what we've observed is that normally in the early hours of the day, it becomes that system becomes congested. So it becomes easier to apply in the afternoon. This is what we have observed, because we are monitoring the system 24/7. So it normally becomes easier in the afternoon to apply. Then we have the challenge that has been raised, the challenge of the call center. Most people tend to use their cell phones to call this call center. Call centers, by their nature, they take time for those working in those call centers to respond. So one will have to hold for about 15 to 20 minutes. So if you are using your cell phone, it becomes a challenge. And then again, when one calls a call center, what we have observed is that when the machine answers, the person drops the phone. So if you drop the phone, you phone again, you drop the phone, you'll spend 48 hours trying to access that line, and you can't. So the advice that we are giving to people is that once you call and a machine answers your phone, you need to hold. If it means you holding for 30 minutes, you need to hold until you get assisted. So this is why it is advisable that people use either their public phones or landlines, because it becomes a challenge when one is using a cell phone.
Yeah, ngicela ufake ngesinto konoko ke ukuthi abantu kumele benzeni. Konoko kukhuluma ekugcineni.
Abantu nxa befona kumele ukuthi nxa ungafonela inamba le call center, umtshina ungavela ukuphendule ungasabeki phansi ifoni ulalele ama instructions abe khonapho ngoba ungabamba kufike 20 minutes kumbe 30 minutes kuze kufike lo chathiwe ukuthi akuphendule abese kuncedisa kodwa ungafona uze kubamba umtshina ifoni yakho iphendulwa ngumtshina obusubeka phansi uphinde uphakamise ufoni uzaqeda iviki lonke lokhu uzama ukuthi ufoni usehluleka ukuthi wenze appointment efese kubone ukuthi labo abafonayo babambe ifoni ofika ama 30 minutes kabalahlupho lokuthi babhuke ama appointments abo so sikhuthaza abantu bengasebenzisa ama cellphone kabasebenzise ama landline kumbe basebenzise ama public phone bayethenga e post office ama phone card ukwenzela ukuthi kungabahlupho ukubhuka kumbe njalo bacele laba ama landline babancedise ukufona
awubona ke mapheni ufake mnandi kakhulu ke bekhuluma khulumkana akade kutsho ngesilungu so mbonanzani ke ulongalelwa
tine vateereri vaviri wekutanga ndizoni ndimukoma kana kuti ndihanzvadzi kana kuti ndamai Camilo vari muSouth Africa makadi
makadiko mukoma blessing zulu
nhasi mairasa chamangoona ibhutsu dzandakapfeka dzamukoma blessing ndijonga
kuti taona bhutsu
here hanzi ndapinda I'm fitting in blessing's shoes
okay
aiwa no tinofara zvikuru kana muchitoziva munhu nechirongwa kuti blessing nhasi ari pasi munokuziva patsoro pane inonzi wari gwadyiwa nhasi magwanda ruzi pana jonga na blessing asi tinofara zvikuru nekupinda kwamaita pachirongwa titaurirewo pfungwa
okay, ndanonoka kuzodzisa mari mufoni kuti ndizoti zvazvakamira sei pa news dzacho igondi payoka background a view background bichana ndibona kuti pakamira sei
nyaya iripo tiri kukurukura nezve mafomu ari kunzi vanhu vange vachifila online kana kuti kuzadzisa online kuti munge muchikwanisa kuramba muchishanda muSouth Africa kana muri mumwe wevanhu 245,000 vaya vakanga vaine mafomu ni magwaro ekukubvumidza yakugara muSouth Africa akapiwa muna 2010 akufanira kunge muchirinyuwa gore rino iri kusvika muna December 31 ndonyaya tiri kukurukura nezvayo matambudziko ari kusangana nevanhu vatiinavo vari kushanda nemi kuSouth Africa ikoko tina mukoma mabhena namuzvare zimbudzana vari kutaurai kuti matambudziko makuru ari kuwanikwa ndeyekuti vanhu havasi kukwanisa kuwana mukana wekupinda pamakombiyuta kuti munge muchifila mafomu kana mawana mukana pane zvimwe zvinoonetsa zviri kuchallengewa ipapo kuti fomu number 1 unogona kurifila kana usina kunge wachengetedza namba yako reference number iripo pafomu ipapo ukazienda kuti unofila fomu 2 unogona kuita dambudziko kuti ufile fomu rechipiri zvichinetsa nezvimwe zvavari kukurudzira kuti fona ine malandline nekuti unobatiswa foni kwenguva yakareba necall center ndo zvimwe zviripo muchidimo titauri ratings.
Okay, izvozvo ndizvozvo chaizvo nekuti ndakambozamawo kuenda pakombiyuta kuda kufila fomu racho waingotanga kufila zvekutanga chete zvechipiri zvanga zvichinetsa ndakambofungidzira kuti pamwe probably inogona kukuva iri nyaya yeinternet but ndakaona kuti zvinhu zvacho zviri kundinetsa chaizvo chaizvo.
Saka makazotora matanha api mushure mekunge makundikana kudaro?
Kudayo hapana matano andati ndatora zvangu pari zvino so far but pfungwa dzandinadzo ndedzekuvhizitira mahofisi chaiwo chaiwo.
Aiwa maita basa mukoma Camilo regai tinzwe kune mumwe muteereri mukoma Felix vari kuSouth Africa zvakare mukoma Felix makadi?
Makadi mukoma jonga sabona gibs.
Yebo mfowetu kunjani?
Ndiyaphila mina.
Zvatichaita toda kuti mungurova netsvimbo imwe chete muchirova shiri mbiri idzodzo makarova neni neshona mahamarova namukoma Gibbs nedebele taurai tinzwa
panozonitsa nyaya yandirikuda kutaura ndeyekuti havakwanisa here kuisa WhatsApp line rinenge renyu iroiro rekuti titumire maappointment dates vachitipa pawhatsapp ipapo.
Regai tigozonzwa kune vari kushanda nehurumende yeSouth Africa kuti vanokwanisa here kunge vachisvitsa zvichemo zvenyu zvakaita saizvozvo.
Ite sazihini ukusinikeza iline lecingo ukuti sifake ama WhatsApp message kuti siaplaye khona kuWhatsapp.
Aha. Hayi siyakuzwa kakhulu ke mnumzana. Ukhulume kwazwela sizababuza lati.
Ya omunye umbuzo ukuthi kunalabo bangenawo ama DZP permits bafuna ukuapply abasebenza la eSouth Africa. Bayazama ukuapply khona bayatshelwa ukuthi isikhathi saba sikafiki sokuthi baapply. Bangasiza kanjani? Nginomfo wami engenayo ipermit leyana.
Okay, I see. Also, what he's saying is that you know, there's those without the first permits that were issued, and are going actually applying, and they're being told that their time is not yet there. So at the end of the day, they're being turned away. So he says this is a problem. I think Mrs. Zimbuzana, can you actually talk to this guy? You know, he's got a problem with the kind of his brother who cannot apply, you know, for the permits, because that person didn't have the first permits. So can you just come in there?
As long as their passport number is in the Home Affairs database, they'll be able to apply. We have actually so far assisted over 20 people with a similar problem. What we have done is we had people that we were trying to assist after the 2010 permit application was done and over with, but we didn't receive their permits for various reasons. We then called those people back in and said, you are allowed to apply, come through with your passport, and then we'll see if you are in the system. And of all the 15 people, only one person has not been found in the system. The other 14 people have been found. So as long as that person has applied and is in the Home Affairs system, they'll be able to renew their permit, even though they didn't have it in their passport in this instance.
Now, in this case, Ms. Zimbuzana, we see that there are only 245,000 people that are eligible for the current kind of program. But so at the end of the day, can they actually apply too? They can't, right?
Yes, it's only 245,000 that they issued with passports. But there's a 49,000 number that did not receive the permit. Sorry, I wanted to say permit in the first instance. So this 49,000, they are all eligible, provided they have a negative criminal record. Any other reason would not stand. So Home Affairs is saying, if you are part of the 49,000 who did not receive their permits in 2010, 2011, for various reasons, maybe they didn't have a passport, maybe something was wrong on their application form, as long as these people's details were captured by the Home Affairs database, they are eligible to apply for this permit.
Well, thank you very much. I think Felix Lokebambile, you want to
say yeah, vapindura zvakanaka, but munhu uya hana kumbenge apply vanozopindura havo ndozoterera paradio. But ndandida kukurudzira vanhu kuti vasashandise makombiyuta chete. Indakasenzesa smartphone iri kuburitsa nhingirini application form zviri nyore within 5 minutes ndandatopedza.
Hai, siyakuzwa kakhulu ke mnumzana Felix.
Akachenjera iyo.
Akumuvhalirisi.
Maitaba.
Tinotenda zvikuru. Tinemwe muteereri mukoma tonderai. Chiduku, vari muSouth Africa zvakare. Mukoma, tonderai maswera sei?
Taswera mukoma Junga, maswera sei?
Aiwa taswera, tine vari kubatsira nechirongwa chatiri kutaura nezvacho vari parunhare. Kana mune zvamoda kuvabvunza, kana kanu imiwo zvamoda kupakurirawo kune vamwe vana veZimbabwe, tipei tinzwe.
Chekutanga ndinoti vakomana nevakadzi vari muZimbabwe kumabasa, ngatitorei maregularization tizivikanonzi tiswanani. Chipiri chichemo chedu ndechekuti avo VFS ava ngavatibatsirewo nenhamba inoita kuti tiwanane navo pakubhuka maappointments. Taona moto mukoma Junga, foni inotidyira mari. Ndatenda vamatiudza apa kuti tishandise malandline, but still world yacho is 2 days. Yesterday ndakaifonera yakanga ichingorira kumbu kumbu kumbu, haidairwi. And then taona moto tine chichemo pamba booking ipapa apa, tinoda kuti zvinhu zvedu zvifambe. Ndakaapply zvakapedza ndikabhadhara, asi tinoda kuti tione mabhukiro mukoma Junga.
Thank you so much, maita basa mukoma tonderai. Tinoimba kuti vanga vachibatsira nemibvunzo nemhinduro vateerera vanzwa mubvunzo wenyu. Asi ndisati ndadzokera ikoko ndomboti kuna Mr. Mabena. Mr. Mabena, some Zimbabweans were complaining of lack of information on this whole process. Do you think that there is enough knowledge or education on this?
We are doing our best as the Zimbabweans organizations based in South Africa to inform the public. We are on Studio 7, as we always talk on Studio 7. Mm. We use the social media to try and reach out to as many Zimbabweans as possible. We are also using other media houses like the Zimbabwe newspaper, which is widely read here in South Africa, and the other local media houses here to try and reach out to as many people as possible. We believe that a lot of people now know about this process. Our teams are on the ground explaining to people. This weekend, we are going to have a public meeting in Hebrew also to demonstrate how people apply online. So we believe we are doing our best. We are printing pamphlets that are being distributed all over where there's a high concentration of Zimbabweans. But I needed to return to the issue of that landline, which is giving people challenges. Mm-hmm. You see, the challenge that we have is that in the last week or so, less than 10,000 Zimbabweans have booked their appointments. Over 80,000 people have called that line. That line gets congested. The majority, two-thirds of the people that have been calling that line, they are not calling to make appointments or to attempt to book. They are calling to find out about the process, which therefore makes it difficult for those that want to book to access the line, because the line will be congested. You also have other people from other countries that are calling that line. So the other day, the VFS officials were saying, look, these are the records of the phone calls that we have received, and the people are phoning for other reasons. So our appeal is that when you phone that number, phone the number specifically to book an appointment, rather than to phone and say what kind of a letter should my employer write, or my passport expired, my permit, my new passport doesn't have a permit, my permit is on the old passport. Mm-hmm. These are the issues that we are not dealing with. These are the issues that these organizations that represent Zimbabweans attend to on a daily basis. So if we then reduce the number of people calling that line, or those that are not making bookings, it will become easier for all of us to access that line. The other mm-hmm. challenge that we need to bring forward, there are some Zimbabweans that have their DZP permits in their passports, but when they apply, the system says they are not on the system. So we've had these challenges. There are those that received reference numbers. Mm-hmm. We've tried some of them to assist to apply, and those they cannot apply. So what has been agreed with the directors in Pretoria is that we compile a database of such people, we submit those names, and Home Affairs is going to assist in terms of applying on behalf of everyone who has a permit, but their details are not recorded in the system.
Mm, thank you so much, Mr. Mapena, for that information. Now, before we take a break, or maybe we can read what is there on Facebook, and I know that we've got two callers. So we can use those callers after the break, perhaps. So the first message that I got on Facebook is from Tawanda, who writes, the situation is very tough. You can be on hold for 2 hours. Then I've got Mtokozi Senkomo, who writes, this call center does not work at all. The number is always busy. This is poor service. Fungai writes, the truth is that the South African government does not want people from Zimbabwe. Then Mokwena Daniels writes, those who cannot obey the laws of another country must go back home to avoid arrest. Then we've got a message from Kulegani Mpofu, who writes, call on Saturday, guys. It goes through easily. Then Peggy Hlalo Mdluli, I think, responds to Kulegani saying, I didn't know that they also do work on Saturdays. Thanks for the update. Then we've got Posani Rodwell, who writes, I can help those who can't get through. Just give me a call on this number, especially around Jozi, Pretoria, and Kempton Park. So then the number is 073-83-76302. That number, 073-83-76302. So our callers, we've got Patrick Sibanda. Can you hold on there?
And Nkoma Brian Rambaye Makabata phone in.
And Miss Zimbuzana and Mr. Ngabuto Mapena, can you hold on there? We are now saying goodbye to our radio listeners. We are asking all those that can access the internet to actually visit this website, www.voazimbabwe.com. This is Gibbs Dube in Washington, D.C.
Jongakandemiri, Rambai Muripa Nare, the Varipa Nare, Rambai Makabata, Mkoma Brian, Nevanemukana, we internet, Rambai Muchi, Tarisa, Nekuterra, Shrikuitwa, Pano, Pa Live Talk.